Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vamuliswa vasvora amai mujuru nekuramba vakanyarara vatsigiri vavo vachifurufushwa muZANU PF. Vachiti amai mujuru vaifanira kushandisa rutsigiro rwavaiva narwo muZANU PF kuti vatore matomhu kubva kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Vanhu vakawanda vakaluza zvigaro vachinzi vanotsigira amai mujuru. Ini mumwe wacho, ndini first chairman, provincial chairman akabviswa. Pasina zvandaita kasi ndakambogara mumushina sekuru vangu vamutasangati nai sekuru maigara mudairo umu. Pandakabviswa pasina zvandakanganisa, pane akambotaura here kuti komuri kumubvisire chii? Ende vakawanda vakazobviswa. Ndikatovaseka kuti imiwo futi magara apa mabviswa muri kuti zvanga zvisiri fair. Saka zvedu vekutanga ndizvo zvanga zviri fair here? Ko makadini kuzvimisa ipapo? So leadership is about kumirira vanhu. Leadership hadi leadership yemubhawa yongotaura kuti uyu ndewatinoda, uyu ndewatinoda, uyu ndewatinoda. Kana vanhu vachikuda unofoswa nevanhu, not iwe. Because leadership futi needs you to follow people, not to follow yourself. And ukaenda pa ground munhu anenge ane support yakati kuti munyika munomu. Kuti pane zvachaita nesupport iyoyo here? Kuti vachaterera vanhu zvazvimwe izvo. Isusu vechidiki tikuona kuti nyika iri kuda change, kuda vechidiki vapinde. Saka tikutangawo zvatikutangawo.
Hatina kukwanisa kutaura namai mujuru sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi vari kutaura vakamirira vari kutsigira amai mujuru varugare gumbo avo vakadzingawo zvakare muZANU PF. Vati amai mujuru vakaedza pose pavanogona napo, asi pane vasina kuteerera muZANU PF. Kunyange hazvo vachiti vamuliswa, vane kodzero dzekuva nemuonero wavo.
Aiwa, zvinotaurirwa muzvo ndezvamuliswa. Vamuliswa vane raiti yokutaura zvavanoita like anybody else. But isu tinoziva manziru takasana namanzi, tinoziva kuti vane zvinanga zvavo zvakasimba. Saka hatikomenti izvinotaurwa navanhu weza vari mukati kana vari kunze, hatitauri nazvo. Isu tinoita stick to programu yedu, tine programu yakakura kuti tibatsire mhuri yeZimbabwe kuti ibve situation yavari. Iko zvino kune nzara yakakura, tinoti isusu towana nzira yakadini yokubatsira kuti vanhu veZimbabwe vasatambura. Hatikweri tichitaura mashoko anotaurwa navamwe, ndezvavo vanotaura zvavanoda, isu tinotakamirira zvatakamirira.
Vamuliswa vatiwo gurukota rinoona nezvemvura vaSevia Kasukuwere, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo, pamwe negurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo vanhu vari kugadzirira kuda kutora matomho kubva kuna vaMugabe kana vachinge vazobva pachigaro.
Iwo vana Jonathan nakasukuwere naChombo takangofanana nekutese kuhonda hatina kuenda, tiri mabeneficiaries evanhu vakaenda kuhonda. Saka kune vakawanda vechidiki vasingade vaMoyo, vasingadi Kasukuwere, vasingadi Chombo, nemabasa avo ungochani kuba kwavo. Ndafara kuti vakasukuwere nhasi vazobuda pachena kuti hongu vanhu vanoba, hurumende nevanhu vanoba, zvandaitaura. Saka vakutaurira nachokwadi. Saka ndiani nyika ingade here vatungamiri vanoba vasingabude pachena? Munoza organization yainonzi GAUS yayo ndinoikudza nekuti mamembers avo vari kubuda pachena, ave undercover ndo vatori dangerous. Dei vakabuda hawo pachena toziva kuti ndo mamiriro avo, noti kurova undercover. Undercover inonetsaka. Saka Jonathan kurotawo kwake kwanenge achiita nekuti vanhu vane chingo chano vanoda kutonga oka ende vane mari yakawandisisa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuwere, vaMoyo pamwe navaChombo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vaMoyo vakaudza BBC mazuva mashoma adarika kuti hazvizi pachena kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachatora matomhu kubva kuna vaMugabe sezvo vachifanira kuvhoterwa neveruzhinji rweZimbabwe, vachiti vaMnangagwa navapelekezela Mpoko vanhu vakaita zvekudomwa navaMugabe kuti vavabatsire basa. Zvichakadai, vaMuliswa vati kuHurungwe West kwaberekera ingwe sezvo vachiti kwave nemasoja ari kushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzeby election dzichaitwa musi wa10 Chikumi mudunhu iri.
Kuchiri nekushungurudzwa kwevanhu kutaura kwandiri kuita, vanhu havo vari kushinga vari kuziva kuti musi wa10 vanoziva zvekuita. Pakaendawo vice president vaMpoko masabuko vakamanikidzwa kuti vabuditse vanhu vamwe vanhu vakaramba pasengwe pakarohwa vanhu vane mashops ipapo umwe ticha wekumatau zvakare akarohwa nemayouth ezanupf zvinondishamisa ndezvekuti vice president vauya and ndivo futi vari in charge nehealing and reconciliation asi pari kurohwa vanhu oshakuti saka healing nereconciliation yacho inoitwa riini iye mukuru wenyika ari responsible for that zviri kuitwa saka obva ona kuti chaizvo chaizvo tsika idzi dzinenge zvobva zvaita kunge vakuru vacho ndo vari kutozvesapota nekuti vabva vakuru monzwa kuti pane vanhu vakarohwa hapana zviri kuita hamusi kutera hamusi kusunga vanhu zvinoita kunge ivo varimowo futi munyaya yacho zvaitika futi zvakare kune masoja akaiswa ikwako nevanhu venenge security vari kugara muzvikoro vakabvisa maticha muzvikoro vakaisa vanhu ivavo kuti vakampeni ikoko ndo vari kufamba masabhuku vachiti kumasabhuku nyorai zita remunhu wese anovhota musi watinovhota munobuda muri muraini sabhuku nevana vake vanovhota mopiwa manhamba saka zvokunzi nhamba yaunopiwa iyoyo ndiyo nhamba yeballot paper yako paunonovhota zvizvo zvinhu zvisingaitiki ende zvichinzi mune kamera ichakuona saka ukatadza kuvhota ukasavhotera vaguzha nezanupf ukavhotera muliswa tichakubata tazopisa imba yako
vatiwo vari mubishi rekuda kukwidza kumatare nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nezanupf kuhurungwe west vachiti zanupf inofanirwa kurambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi nepamusana penyaya yemhirizhonga
ndine shushuviro chekuti musi wemande tofanira kunge ndichienda kuground ndichinoona vanhu nekuti zvakawanda zviri kutaurwa kuti ndiri mujere handimbobvi ndakabuda saka vari kukumbira ta vachingouya tingonzwa kuti masvika kasi nezvakamboitika izvi vamwe vacho vanoti aiwa musauya isusu muchaya musi wa11 pamunenge mahwina regerai tiite basa isusu asi ndiri kuedza kutaura nemaloyers angu tione kuti chii chatingaite kuti pandinoenda ikoko ndisanyanyoshungurudzwa handitya hangu kushungurudzwa asi zvandisingadi ndikaenda ikoko vanhu votanga kushungurudzwa ndabva ikoko ngezvo zvakamboitika futi ndabva ikoko vanhu vanga kushungurudzwa nekuti vanhu vanenge vafara kundiona saka unenge uchida kuchengeta ako vanhu vari padyo newe vaone rudo navo
zvichakadai vamuliswa varumbidza masangano anoshanda akazvimirira akaita sezimbabwe peace project election resource center zimbabwe lawyers for human rights nemamwe ayo ari kushanda muhurungwe west achikurudzira runyararo pamwe nekuti sarudzo dzifambiswe mune zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.